izvi zvinotirovesa nehana, zvotishamisa kuti ko vakuru ava musharo kwavo vanonzi vatori vamudede vapindwa ngenyi
vamangwana. Munotiwo kudii nemashoko akataurwa navamudeda?
Patainyora bumbiro renyika pakaita maarguments akasiyana siyana concerning issue of dual citizenship. Saka takareach a compromise isusu ne MDCT in particular. MDCT yaiti it was going for dual citizenship. Isusu taida restriction pa issue of dual citizenship. So takaachivha nyaya yekuti dual citizenship ivepo, but it's restricted to only citizens by birth. I think zvoda kuclarify kuti vanhu vazive kuti the only people who can enjoy dual citizenship are citizens by birth. Mukaverenga clause 42 ye constitution yedu inoti iyo an act of parliament may make provision consistent with this constitution for under e the prohibition of dual citizenship in respect of citizens by descent or registration. In other words, my citizens by descent or citizens by registration cannot enjoy dual citizenship in terms of the Citizenship Act and the Constitution, which is enabling the Citizenship Act to prohibit dual citizenship for those classes of citizens. So vanhu vanogona kuenjoya dual citizenship chete ma citizens by birth. And for the public interest, section 36 ye Constitution ndio inotaura, inodefine kuti munhu anonzi citizen by birth munhu akaita sei. Munhu anonzi citizen by birth is a person who was born in Zimbabwe. So kana mai vako kana baba ako vange vari citizen, ukazvarwa muno muZimbabwe, ndiwe citizen by birth, ndiwe unoenjoya dual citizenship. Or any of their grandparents was Zimbabwe citizen by birth or descent. Kana sekuru vako kana mbuya vako vange vari citizen by birth or by descent, you are a citizen by birth if you are born in Zimbabwe. So izvi takaitira kuti hama dzedu dzakaenda kudiaspora dzakabarirwa muno dzisaruza citizenship kana dzikanoadopta citizenship yekune inyika kwavari kushanda vari. Kana paine revision iri kukumbirwa navamudede, handizivi kuti inenge iri, tinoti mapato akatarisa the pros and cons asi seezimbabwen vari entitled to his views. Patainyora constitution takavainvaita vakatipa maviews avo vachisapotawo zvokuti vanhu kupasana nedual citizenship. Tikazvitambira tikati asi ngatizvipimewo nezvinofunga vamwe. View yakabudirira yakava yokuti macitizens by birth varamba vachinjoya dual citizenship.
Vagutu, zviri kutaurwa navamudede ndezvekuti izvo vanhu vakaita dual citizenship pamwe havazobhadhare mitero. Pane nyayawo dzeugandanga dzavari kutaura nezvadzo, vari kutiwo pamabhodha apo zvinenge zvichiti netsei kuti nyaya idzodzi dzibatwe.
Apa ndoda kutanga ndatenda munyara dzimangwana kuti zvavataura kungotiwo vangozosiya zvakungotaura kuti vamudede ndokunga varasvika, nokuti vanga vane mikana wokuti paitwa manyaya dzemandingangoti madeliberations madiscussions ecopac paibikwa bumbiro romutemo iri, he had more than ample opportunity yokutaura maviews avo. Saka nyaya iri panapa ndeyekuti handizivi vamudede zvavari kutaura ndezvei, ndozapamwoyo pavo chavanga vasingatodi kubva pokutanga, nokuti ndakambotaurawo navo iri ndichiri deputy minister wejustice, tichingotaura hedu pataingosangana pane mamwe mameeting, vachitaura ivo kuti dual citizenship vakagara vasingaidi. So view yavo iyi pachirungu tingangoti it has been overtaken by events.
Let me comment nenyaya yokuti vamudede vanoti panoita terrorism, panoita crime. Dual citizenship haikonzeresi crime. The fact yokuti munhu ane single citizenship chomutadzisa kuparamusa chii?